munhu anonyeverwa kuti abve mune zvakaipa. Munhu anonyeverwa kuti abve mune zvakaipa. Muchitsauko 6 chamuprofita Amos ndimo munobva chidzidzo chanhasi uno. Muchidzidzo chakapfuura icho chaibva muchitsauko chechishanu, takaona kuti Israeri yainge ichitaurirwa pamusoro pekurangwa kukuru. Takaona kuti shoko raMwari raiyambira vaIsraeri kuti kune kurangwa kukuru kwakange kuri kuzouya kwaibva kuna Mwari, zvichibva pakuti vakanga vasina kuteerera shoko raMwari. Zvakanga zvisiri kubva pakuti Mwari vane utsinye nekuti Mwari havana utsinye, asi zvaibva pakuti vaIsraeri vakanga vasina kuteerera shoko raMwari. Kana uchinzwisisa nhoroondo yevaIsraeri, unoziva kuti iyanga iri imwe mhando yevanhu inonakidza zvikuru. Asi ini chinondikomborera pavari ndechekuti havana kunyanya kusiyana nevanhu variko iye zvino. Havana kusiyana neni newe, havana kusiyana nesu. Kupandukira Mwari kwaiita vaIsraeri hakuna kumbosiyana nekupandukira Mwari kwatiri kuita isusu. Dzimwe nguva kana tichitaura nezvevaIsraeri toda kuvaona sevanhu vanga vakaoma musoro, sevanhu vanga vasinganzwisisi, sevanhu vanga vasingateereri. Tokanganwa kuti dzimwe nguva tikada kunyatsozvitarisa isusu, pamwe tinotozoona kuti vaIsraeri vanga vakaoma musoro zviri nani, isu tanga takatonyanyisa kuoma musoro kudarika zvavanga vakatoita. Saka chinhu chandoda kuti patinochitarisa tisapindwe nemweya wokuzvikudza nemweya wokungosvoora, asi tidzidze kubva kwavari kuti hongu vakanga vari vanhu vaipandukira Mwari, asi nesuwo nanhasi tiri rudzi, tiri vanhu vanopandukira Mwari zvakanyanya. Saka Mwari anovayambira kuti pane kurangwa kukuru kuchauya. Ini ndakataura muzvirongwa zvakapfuura kuti chinongogona bedzi kudzivirira kurangwa kunenge kuchiuya mushure mekunge munhu atadza chinhu chinonzi kutendeuka. Kana uchiri kurangarira mune zvirongwa zvakati o zvakapfuura ndaitaura ini ndichiti nyaya yekutendeuka iyi ndichaitaura kusvikira mbongoro dzamera nyanga. Ndakatombodaidzwa pane imwe nguva kuenda kunoshumira kuchikwata chevanhu vezvemabhizimusi nevanoshanda mumabasa epamusoro akasiyana-siyana. Ndakanzi ndiende kunotaura pamusoro pekudanidzira vanhu kuti vatendeuke. Ndo yaiva mharidzo yangu iyoyo, kudanidzira vanhu kuti vatendeuke. Nekuti zvinokosha kuti munhu atendeuke, nekuti kana waita chivi, chivi hachingogarwi pasi wofunga kuti ndoda kuti chibve, kuti chibve muupenyu hwako. Chivi chinobva muupenyu hwako kuburikidza nekunge iwe wabvuma kuti muupenyu hwako mune chivi, wobva watendeuka. Ukangotendeuka wagadzirisa dambudziko rechivi rinogona kunge riri mukati meupenyu hwako. Kana wangotendeuka bedzi, nyaya yacho inobva yaperera ipapo, unenge wagadzirisa zvose zvinofanira kugadziriswa. Asi kana uchinge usina kutendeuka, nyaya yacho tingatoti ndopa inotangira ipapo, nekuti ramangwana rako rinenge rakagadzirirwa chinhu chinonzi kurangwa kukuru kunobva kuna Mwari. Saka vaIsraeri vanoyambirwa kuti munguva iri kutevera, kana muchinge musingatendeuki, pane kurangwa kukuru kuchauya. Ina handisi kutaura pamusoro pekurangwa kwemazuva ekupedzisira. Ukange uchienderera mberi nenyaya idzi, unozoona kuti vaIsraeri vakatorangwa naMwari nekuti vakauya vakapambwa vakaendeswa kune dzimwe nyika, uko kwavakaenda vachinogara senhapwa, uko kwavakaenda vachinogara sevaranda. Ndo pakazoimbwa nevamwe vaimbi vaakurangarira zvino zviya zvaunoona kuna Mapisarema, ndofungai Mapisarema 37, panotaurwa kunzi tiri panzizi dzeBhabhironi. Mwe akazoimba nechirungu zvikanzi by the rivers of Babylon. Ari kuimba pamusoro penzizi dzeBhabhironi, vakanga vari muutapwa. Akaimba zvakare achitaura kuti hanzi there we hang up our lyres, kureva kuti takaturika zvinhu zvedu zvokuridza patakayeuka Zioni. When we remembered Zion. Vaiyeuka Zioni vari kupi? Vaiyeuka Zioni vari kuutapwa kwavakanga vabatwa. Ndo kwavaiyeuka Zioni vari ikoko. Vakanga vatorangwa naMwari. Ndo kurangwa kwakauya nekuti vakaramba kutendeuka. Saka rudzi rweIsraeri kwatiri, kwauri, kwandiri, runomira semienzaniso, runomira semicherechedzo, wekuti kana ndichinge ndaramba kutendeuka, izvi ndizvo zvinozoitika kwandiri. Kana ndichinge ndaramba kuteerera shoko raMwari, kurangwa kukuru kwaMwari kunozouya. Mwari akaranga vaIsraeri, sekuvavimbisa kwaakanga akaita, kuti vazive kuti kana usingateereri Mwari, unotongwa nechinhu chinonzi kurangwa kukuru naMwari. Ndochinhu chinotevera kutadza kose, ndochinhu chinotevera kusatendeuka kose, ndochinhu chinotevera kupandukira Mwari kose, ndochinhu chinotevera kurarama semombe yemashanga kose, kunogona kunge kuri muupenyu hwemumwe nemumwe semunhu. Chandinoda kuti uone pavaIsraeri ndechekuti Mwari akavavimbisa. Hazvina kuperera ipapo. Mwari anga akasiyana nevamwe vabereki variko mazuva ano yekuti vanoudza mwana kuti iwe chimusoro ndichakurova. Mwana uya wodzokorora futi iwe ndichakurova. Mangwana wodzokorora futi iwe ndichakurova. Gore rese dhu mwana haana kumborohwa, asi ari kungovimbiswa chete kuti ndichakurova, ndichakurova, kana kuti ndichakupa chimwe chitarafu chandoda kuti uite. Mwana akaziva ndo zvakaita mubereki wangu, anozongogara achiita musikanzwa, haashanduki. Asi mwana akaziva kuti ukanzwa ndanzi iwe ndapinda panguva yakaoma. Ini vangu vana vanotoziva kuti ndikangokutarisa riripo ziso racho vanoriziva, handitauri, asi kungotarisa chete vanoriziva ziso racho, kuti kana tatariswa neziso iroro, kumba kwangu kune chimwe chishamwari chedu chavanoziva chiriko chinonzi dong dong. Vanoziva kuti ziso iroro rikatitarisa, tikasashanduka maitiro edu, dong dong ari kutorwa. Kana dong dong atorwa, achaita zvimwe zvinhu pamuviri wangu. Vanozviziva izvozvo, nekuti handidi kuva mubereki anongoyambira, achingoyambira, asingazoiti zvaayambira zvacho izvozvo. Zvinokanganisa vana, zvinokanganisa kukura kwavanenge vachifanira kuita kuti vakure vari mugwara rakanaka. Muteereri, muchidzidzo chakapfuura icho chaibva muchitsauko chechishanu, takaona kuti vaIsraeri vainge vachitaurirwa pamusoro pekurangwa kukuru sekutaura kwandiri kuita, asi taingooneswa kuti Mwari vainge vachiimba vachingodana chete vanhu vavo kuti vadzoke kuna Mwari. Ini ndakati ndinongoramba chete ndichiona kukura kwenyasha dzaMwari, nokuti Mwari havana kungotonga chete ipapo ipapo, asi kuti vainge vachipa vanhu mukana wekutendeuka sezvazvinongoita chero nanhasi uno. Chinondinetsa chete nhasi uno ndechekuti vanhu havadi havo kutendeuka nguva ichipo, uye ndinoda kuti uzive chinhu ichi hama yangu, kuti Mwari vacharanga chete nhubu dziya dzinoda kuzviedza mashasha dzisingadi kutendeuka. Zvimwe ndiwe, hameno ako. Zvisinei hazvo, ndinoda kuti tigopinda muchitsauko 6 mubhuku ramuprofita Amos. Ndinoda kupinda ndiine musoro wekuti vaIsraeri vanotaurirwa kuti vabve pakusarurama kana kuti zvakaipa zvavo. Muteereri, usakanganwa kuti musoro wechirongwa tautumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti munhu anonyeverwa kuti abve mune zvakaipa. Munhu anonyeverwa kuti abve mune zvakaipa. Asi iko zvino chikamu chandava kutaura ndiruda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti vaIsraeri vanotaurirwa kuti vabve pane zvakaipa zvavo. Muteereri, muprofita Amos anotanga chitsauko chino nekuchema. Ichi hachisi chinhu chinofadza nguva dzose, asi haana zvaangazviita semunhu anenge achigara muzvokwadi yaMwari. Chokwadi chacho ndicho chaanenge achifanira kutaura. Kana chichichemedza, anenge achifanira kuchitaura saizvozvo. Chokwadi ichokwadi chete. Muprofita Amos haana kunge achinyanyotaura zvekuchema chete sezvandakaona zvichiitwa namamwe maprofita. Asi chinondifadza chete ndechekuti kana zvichida kuti adaro, anongozvitaura chete sezvazviri. Ndicho chokwadi chacho chinenge chiripo nenguva yacho iyoyo. Pandima yekutanga muchitsauko 6 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 6, pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, vane nhamo vagere zvakanaka paZioni, navagere pakasimba mugomo paSamariya, ivo vanhu vane mbiri vorudzi rukuru pakati pamarudzi kunoenda imba yaIsraeri. Zioni, sekutaura kwandakamboita, yainge iri umambo hwechekuzasi waJudha. Saka pano zvikamu zvose zviviri zveumambo hwacho zvainge zvichitaurirwa shoko racho naAmos. Zioni ndiyo yainge iri nzvimbo yapakati chaiyo yezvinamato. Tembere yaMwari yainge iri mowo imomo. Zvinotanzwa yedu pano zvichinzi vane nhamo vagere zvakanaka paZioni. Ini chandinoona kuti ndicho chainge chichitaurirwa mashoko aya ndechekuti vanhu muguta macho umu vainge vagere upenyu huya hunenge hwekutotambarara havo sorunyemba. Zvino kana munhu achinge agara upenyu hwekutambarara chaihwo somunyemba, ndiye munhu anenge asingatomboroti zvake kuti kunze kunei uye kuti kuna Mwari anenge achifanira kunamatwa. Munhu anenge achingoti muupenyu hwake, isu tigere hedu. Ndakambonzwa vamwe vachiti tigere mushemushe. Apa munhu anenge agere chaizvo paupenyu hwepanyama. Zvino ndizvo zvainge zvakafanana neupenyu hwainge huchiraramwa navamwe vanhu vainge vari muguta umu. Ufunge dzimwe nguva, munhu achinge agere mutambarakede, anenge asingatombodi hake kunzwa nezvaMwari. Anenge achingoona chete sokunge zvinhu zvose zvinenge zvakamunakira chaizvo. Anenge achingoti iye chimwe chandichada zvechii. Ane nhamo munhu anodaro. Zvino ndicho chikonzero uyu Amos ataura kuti vane nhamo vagere zvakanaka paZioni. Kune vamwe vanhu nhasi uno vagere zvakanaka chaizvo. Upenyu hwavo vanofunga kuti zvakanaka chaizvo. Asi mukatikati chaimo umu munhu anenge aine dambudziko guru chairo. Dzimwe nguva naye anenge asingatombozivi kuti haana chakambomunakira muupenyu hwake. Chimwe chinobuda pandima yataverenga ndechekuti vanhu vainge vachivimba nemakomo eSamaria kuita sezvinonzi ndimo mavainge vaviga mabhomba avo. Samaria racho rainge riri guta guru reumambo hwechekumusoro. Ahabhi naJezebheri vainge vambogaramo. Imomo waigona kuona dzimwe nzvimbo dzainge dzakavakwa zvakanaka chaizvo uye dzainge dzichiyevedza chose. Samaria rainge riri guta rakanaka chaizvo uye raikosha chaizvo. Rainge rakanaka chaizvo zvokuti chero apo parainge raparadzwa navaAsiria, Herodhi akaona simba rokurivakiridza. Chainge chichimupa kudaro ndechekuti rainge rakanaka chaizvo. Ndinoda kuti urambe uchicherechedza kuti Amos anoti iye vane nhamo vanhu ava. Pandima yechipiri muchitsauko chechitanhatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 6 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti, pfuurirai kane muone, kubva ipapo endai Hamati, iro guta guru, zvino muende Gati ravaFiristia, ivo vakakurira ushe hwouno here, nyika yavo ihuru kunge yangu here. Kane yarehwa pano rainge riri rimwe guta rainge riri panosangana rwizi rweTigiri nerwizi rwechekumusoro rweZabhe. Zvino ndipo parainge riri ipapo zve zvino yaibva yava nzvimbo huru yainge ichitorwa zvino sepakati nepakati panosvikira nzvimbo dzakawanda. Apa ndinenge ndichireva kuti ndipo pange pachisangana vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuzoita zvavainge vachida havo kuita. Zvino nemamwe mashoko ataurwazve ndemamwe zvemaguta ainge achishamisira chaizvo zvokuti vanhu vaMwari ava vainge vachitochiva zvino. Mwari zvino vanobva vada kuabudisa pachena kuti hakuna chaimbenge chichishamisira chaivemo, uye vanotaura vachiratidza kuti ravo guta ravainge vari rainge richitokosha chaizvo uye rainge ritori guta guru kwazvo kupfuura mamwe maguta acho iwaya. Chete chandinoona hangu ndechekuti kana munhu achinge aputirwa nomweya wokuita zvakaipa, haana chinhu chaanomboyemura kune zvaanenge anazvo. Anenge achingoona chete sokunge zvavamwe ndizvo chete zvakanaka, uye anenge achingochiva zvavamwe chete. Ndizvo zvimwe chete nemunhurume anobuda mumba achienda kudzimba duku dziya dzandakambotaura mune chimwe chirongwa dziri kunzi mazuvano dzine mukurumbira wekunzi masmall house. Handizi kuti sai achinzi masmall house, asi chokwadi chiripo ndechekuti kudzimba duku uku kuzvifeve. Anenge achiona chete sokunge vakadzi vokumwe ikoko kana kuti vakadzi vavamwe ndo vanenge vakanaka chete. Iye wake anenge achimuona sechimwe chinhu. Chero imba yake chaiyo anenge achiiona kunge pasina zviripo. Anenge zvino achingochiva dzimba dzavamwe. Zvino Amos achatitaurira zvivi zvavainge vachitadza sorudzi rwose. Izvi ndizvo zvivivo zvakawisira umambo hwacho pasi. Hama yangu, chivi ndicho chinhu chakaipa zvino. Chivi ndiye muvengi mukuru mukubudirira kwemunhu. Munhu anogona kunge achibudirira chaizvo, zvino paanongotanga chete kubata chivi, anobva atanga zvino kuchiwira pasi. Chivi ichi chakawisira pasi umambo hwechekumusoro neumambo hwechezasi. Chivi chivi chete nekuti zvichida munhu angati zvichida chake zvachisina kudomwa anenge ari kudira kanaka. Chivi chivi bedzi, uye ndatini chinowisira munhu pasi. Vazhinji vandinoziva ini vainge vachishandiswa naMwari chaizvo uye vachibudirira muupenyu. Zvino chivi chakazoti zvinochotonga upenyu hwomunhu, munhu ndokutanga zvino kuchidzikira pasi. Uzvichenjerera hama yangu, nokuti chivi chinogona kukuisira pasi tikasaziva kuti ndiwe chokwadi here watainge tichiziva. Ndinoda kuti uzvizive hama yangu kuti kana tichinge tataura zvivi zvavo zvainge zvavauisira pasi, hatitaure kuti zvinouya zvongoperera hazvo ipapo. Aiwa, vanhu kana kuti rudzi rwacho rwose runenge ruchifanira kuti rutendeuke pamberi paMwari. Kutendeuka chete ndiko kupedza zvose. Pasina kutendeuka, chinongouya chete ndiko kutongwa. Pandima yechitatu muchitsauko chechi 6 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 6 pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, iyemi munoti zuva rakaipa richiri kure, muchiswededza zvigaro panoitwa nesimba. VaIsraeri vainge vachingoti havo hongu, ichokwadi kuti zuva rashe richauya, iro tichatongwa hedu. Asi chatinoziva ndechekuti hariuyi iye zvino, richigere zvaro kuuya. Ivo nepfungwa dzavo vainge vachingofunga chete kuti zvichida kutonga kwaMwari kwainge kuchiri kure hako. Ndicho chinhu chimwe chetecho chakaitwa namambo Ezekia apo muprofita Isaya ainge amutaurira kuti kutongwa kwainge kuchizouya. Zvino achiudzwa nezvekutongwa, Ezekia ndipo zvino paanopindura achiti, ndichange ndiri muzuva rangu. Zvino muprofita Isaya ndokumuti, haiwa, richange risiri zuva renyu, arisi richange riri zuva rashe. Nhasi uno ndiro dambudziko rimwe chete ratinaro muupenyu hwedu. Nhasi uno vanhu vane dambudziko rokuti shoko rinogara richiparidzwa chete kuti Jesu anouya. Munhu ngaazvigachire, asi mumwe munhu anenge achingoti iye nguva yechigere chaizvo. Munhu anenge achingoverengera chete achizvipa kana kuzvitarira ega nguva yekutendeuka, chinova chinhu chakaipa chaicho muupenyu huno. Hama yangu, ndinoda kutaurira pachena kuti isu vanhu vanhasi uno tine dambudziko muupenyu hwedu rekuti tiri kuzvibarira rumwe rudzi rwamangwana runodziya musoro. Uye chimwe chacho ndechekuti tinenge tichibarira vana vedu matambudziko muupenyu hunouya. Ini ndinotombotambudzika chaizvo muupenyu hwangu kuti kunenge kuchienda nyika kwacho ramangwana remwana wangu nerevazukuru vangu richazenge rakamira sei chaizvo. Ndinenge ndichitonetseka chaizvo. Zvino izvi zvivi zvacho zvitatu zvainge zvichizoparadza rudzi rwaIsraeri, tingati isu ndezvipi chaizvo? Ndima yechina muchitsauko 6 mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 6 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, imi munovata pamibhedha yenyanga dzenzou, muchiisa mura pauvato hwenyu, muchidya makwayana amapoka nemumhuru dziri mukati mechirugu. Ichi ndicho chainge chiri chivi chekutanga chainge chiri pakati pavo. Vanhu vainge vachirara zvavo pamwe chete kana kuti vachisangana pabonde sevarume nevakadzi zvisiri pamutemo chaipo uye zvisina kufanirwa chaizvo. Chimwe chinhu chavainge vachiwedzera ndechekuti vainge vari pamutambara kede chaipo ndokukanganwa zvavo uye ndokutonyatsopombonoka zvavo. Chimwe zvechinondiratidza kuti vanhu ava vainge vari pamutambara kede ndechekuti vainge vachirarira mibhedha yenyanga dzenzou chaiyo. Ndinotenda kuti unobvumirana neni kuti nyanga yenzou inokosha chaizvo. Zvino kana munhu achinge achirara pamubhedha wenyanga yenzou, anenge ari pamutambara kede chaipo. Kusangana kwavaiita sevarume nevakadzi pabonde ndicho chainge chiri chinhu chavaimukira uye nokuswerera zuva rose. upenyu hwacho hwanga hwakaipa chaizvo pamberi pamwari. Handichadi kuramba ndichitaura zvizhinji nokuti ndinoda kuti ndigoenda pane zvimwe zvacho. Handei pandima yechishanu. Pandima yechishanu muchitsauko 6 mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 6 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, munoimba nziyo dzisina maturo, mbira dzichiridzwa, munozviitira zvinoridzwa saDhavhidhi. Vainge vauya nemimwe mimhanzi yainge ichinakidza chaizvo namazuva iwayo. Chandinoda kuti ugoziva, hama yangu, ndechekuti mimhanzi yacho zvino yainge isashandiswi sezvainge zvichiitwa mumazuva amambo Dhavhidhi. Mumazuva amambo Dhavhidhi mimhanzi yainge ichishandiswa kurumbidza Mwari. Zvino apa zvainge zvasiyana. Yainge yava imwewo nyaya zvino. Zvino mumhanzi macho imomo mange mune zvimwe zvainge zvichibudamo. Pandima 6 muchitsauko 6 mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 6 pandima 6 ndipo panobva chivi chechitatu. Shoko ropenyu rinoti, ipapo imi munonwa waini nemidziyo yokubayira muchizora mafuta akaisvonaka, asi hamune hanya nokukuvadzwa kwaJosefa. Chandinoda kuti ndigotaura nezvacho pano ndicho chokumwe chainge chichiitwa nevanhu ava. Vanhu vainge vachinwa chaizvo. Zvinapo vainge vachinwa vaida chaizvo mafuta anonhuwirira nhuwirira. Ndizvo zvavainge vachinyanya kukoshesa chaizvo, vachishayiwa hanya nezvimwe zvinhu. Chero zvainge zvichitaurwa naMwari vainge vasina hanya nazvo. Chavainge vaine hanya nacho chete ndihwo upenyu hwavo nezvavanga vachida chete. Mudikani, ndinoda kukusiyira chete shoko rekuti ucherechedze upenyu hwako uone kuti hausi here kubva pana Mwari nokudya kwomutambarakede kana kuti kugarika. Zvicherechedze. Kana wazvicherechedza ugoita sei? Kana wazvicherechedza ugotendeuka.